Samueri wokutanga, chitsauko chemakumi maviri neimwe. Dhavhidhi akaenda kuNobhi kuna Ahimereki muprista. Ahimereki akadedera paakasangana naye akati, “Seiko uri woga? Sei pasina wawauya naye?” Dhavhidhi akapindura Ahimereki muprista akati, “Mambo akandirayira rimwe shoko akati kwandiri, ‘Hapana anofanira kuziva kana chinhu pamusoro pezvawafambira uye zvawarayirwa. Asi kana vari vanhu vangu, ndakavataurira kuti vasangane neni pane imwe nzvimbo. Pari zvino chiiko chamunacho pano? Ndipeiwo zvingwa zvishanu kana chipi zvacho chamungawana.” Asi muprista akapindura Dhavhidhi akati, “Handina chingwa zvachowo pano, asi pano pane chingwa chakatsaurwa, ndokunge vanhu vakazvichengeta kubva kuvakadzi.” Dhavhidhi akati, “Zvirokwazvo vakadzi vanga vakaparadzaniswa nesu, sapanguva dzose kana ndofamba rwendo, midziyo yavo mitsvene, kunyange dai rwanga rwuri rwendo rusati rwuri rutsvene. Ko, kutoti hazvo iye nhasi?” Saka muprista akamupa chingwa chakatsaurwa, sezvo pakanga pasina chingwa kunze kwechingwa chokuratidza chakanga chabviswa pamberi paJehovha uye chikatsiviwa nechingwa chinopisa musi iwoyo wachakabviswa. Zvino mumwe wavaranda vaSauro akanga aripo pazuva iro amiswa pamberi paJehovha, akanga ari Dhoegi muEdhomu, mufudzi mukuru waSauro. Dhavhidhi akabvunza Ahimereki akati, “Hamuna pfumo kana munondo pano here? Handina kuuya nomunondo wangu kana chimwe chombo zvacho, nokuti basa ramambo ranga riri rokukurumidza.” Muprista akapindura akati, “Munondo waGoriati muFiristia, uya wawakauraya mumupata weEra uri pano, wakaputirwa mumucheka seri kweEfodhi. Kana uchiuda, tora hako. Hapana munondo pano kunze kwaiwoyo.” Dhavhidhi akati, “Hakuna mumwe wakafanana nawo. Ndipei iwoyo.” Musi iwoyo Dhavhidhi akatiza Sauro akaenda kuna Akishi mambo weGati, asi varanda vaAkishi vakati kwaari, “Ko, uyu haazi Dhavhidhi mambo wenyika here? Ko, haazi iye wavanoimba nezvake vachifamba vachiti, ‘Sauro akauraya zviuru zvamazana ake uye Dhavhidhi makumi ezviuru zvamazana ake’?” Dhavhidhi akaisa mashoko aya mumwoyo make uye akatya Akishi mambo weGati zvikuru. Saka akazviita benzi pamberi pavo, uye paakanga ari mumaoko avo akazviita somunhu anopenga, achikwara-kwara pamakonhi esuo uye achirega mate achisiririka pandebvu dzake. Akishi akati kuvaranda vake, “Tarisai munhu uyu, ibenzi iri. Mauyirei naye kwandiri? Ndashaya mapenzi zvakambondidiniko zvamabva mandivigira munhu uyu kuti arambe achiita izvozvi pamberi pangu? Murume uyu angafanira kupinda mumba mangu here?”